mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 21 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa razivisa mapurisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira muHarare. Mapazi akasiyana siyana muhurumende nedare reparamende vari kumusangano wezvekumira kwakaita kunze kuGermany. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe rinoti nezuro rakazivisa mapurisa nezveurongwa hwenhengo dzaro hwekuda kuratidzira musi wa10 chikunguru dzichinyunyuta nemabatirwo adzinoitwa dziri kuitwa nemutemo mubasa radzo. Mutauriri wesangano iri vaEmmanuel Kwamira vanoti mapurisa atambira tsamba yavo zvakanaka chose uye avimbisa kuvapa mhinduro nekukasika. Vakwamira vanoti vachanosiya gwaro renyunyuto kudare reparamende pamwe nekumahofisi egurukota rezvekutongwa kwematunhu iro rinoti vari kushungurudzwa nemapurisa ekanzuru pamwe neezrp pavanenge vachiita basa. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumapurisa pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navakwamira.
Tafita tsamba yedu kumapurisa nekunyunyuta mabatirwa tiri kuitwa mukati memugwagwa nokutengesa matsukuta kuti tiwane mararamiro nekuti nyika yacho neyaoma yakuda vanhu vanenge vachizvishandira. Saka sisu semasangano remavhenda tiri kuti isusu tatora tsamba yedu tikanyora tiyakanangana nekuti tivazivisi kuti tichange tichifamba mukati memugwagwa tichimacha kubva pamaofisi edu muna Julius Nyerere panamba 43 topinda muna Rizende Road tobva tatedza Robert Mugabe tosvika pana 40 totena tokudzana 40 tozofamba naNelson Mandela kusvika paparlament tichiendesawo zvinyinyito zvedu zvekuti sezvo iri nyika yakaoma taida hurumende taipindire mukati menyaya dzacho isiye vanhu vashande vararame nokuti zvezimbabwe dzawanda zvakanyanya nekuda kwekukonzera kwokumhanyiswa kwavari kuita nekuterwa zvino.
Muri kutarisira kuratidzira riini uye nguvai?
Musi wa10 July tichatanga na11 kubva pakona Julius Nyerere na Bank Street pana Ruzenge panokwirirwa malifti kuAirport.
Chii chihombe chamuri kunyanyonyuta nacho nekuti tinoona kuti vazhinji venyu vanotengesera migwagwa muHarare nemamwe maguta vanenge vachinzi vari kuita izvi zviri kunze kwemutemo?
Takaenda kukanzuro tikati tipei nzvimbo dzokuti tishandire tisasora tichimhanyisana zvatiri kuita. Kanzuro haina nzvimbo dzokupa vanhu. Vakatiendai kucoca-cola muno investigator. Tikainvestigator coca-cola kuya tikadzoka neripoti tikavapa tirati onaiko zviripo maland barons akabata nzvimbo kiti pemzi zvokuti tishandire. Saka naizvozvo vakangotiziya asi varikuramba vachingomhanyisa vanhu murodhi. Tikati isusu zviri nani sezvo super constitution yedu ichibvumirira kuti tiproteste atine zvinyuto. Tine zvinyuto zvokuti hurumende idzoke iongorore kuti izvi zvavakati kuti vanhu vabve murodhi vanhu vorarama sei, tomirira kubatana ngunzi here kana toita sei, zvichabva kwavari kuti vachatiudza toita sei tapedza kuvapa magwaro edu.
Vamuri kunyanyonangana navo mukuratidzira umu ndiani? Nekuti imi muri kushandisa nzvimbo dzekanzuro asi ndiri kunzwa muri kuti muri kuda kuenda kuparlamendi.
Tine chinyinyuto chekuti tinoda kunanga nekuparlamendi. Parlamendi iongorore mitemo yedu yetsamba dzatichavanyorera zvokuti mavhenda havasi vapari vemhosva sezvo vati vaibata vovasunga vovaisa maseozi kuri kunzi mutemo wakagadzirwa kubva kuparlamendi. Saka parliament inenge ine petition yayo. Ine iri kuenda ku government, kadi government tichireva kune avo ma ministers anenge akapuwa zvinzimbo. Zvakanangana na minister kuenda ku government. Saka ndo vatinoda kuti vanoona tsamba yavo, ndo vachataura nekanzuru yavo, vapedza kutaura nekanzuru vozotiudza. Musi watechinzi kuparliament wacho tichida kunge tiripo pane discussion nyaya yedu. Vatipom kana kuti tinge tirimo muparliament tichibvunzawo mubvunzo kuna minister takamirawo takamirira mazenzi.
Avo vanga vari mutauriri wesangano revanotengesera mumigwagwa Survival Vendors Union of Zimbabwe vaEmmanuel Kwamira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapazi akasiyana siyana muhurumende nedare reparamende vari kumusangano wezvamamiriro ekunze kuGermany. Musangano uyo unonzi Bonn Climate Change Conference uri kuedza kutsvaga nzira dzekuti nyika dzepasi rino dzidzikise hutsi hunosvibisa mweya unofemwa nevanhu kana kuti green gas emissions. Kusaka dzidzikiswa kwemweya uyu kunonzi nenyanzvi kwai kukanganisa mamiriro ekunze. Izvi zviri kupa kuti nyika dzakaita seZimbabwe dziite mafashanu emvura uye madutu mupengo emepo akaita saCyclone Idai. Mukuziya nezvemusangano uyu uyo wakatanga musi wa17 uchizopera musi wa27 mwedzi uno, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze mubasi rezvekurima vaLawrence Mashungu.
Ya musangano watiri kuita kuGerman climate change conference. This is a conference inoitwa each and every year around May, June, sometimes in April, and this is a conference which is there to prepare for the main climate change conference inoitwa muna December, because each and every year nyika dzese dzapasi pano dzinoita musangano wegore uya unonzi muchirungu COP. COP zvinenge zvichingoreva Conference of the Parties. So pa Conference of the Parties apa nyika dzese dzinenge dzichitaurirana kuti toita sei pamusoro pekugadzirisa zvinoitika pamusoro peclimate change.
Ndezvipi mungape muenzaniso?
Zvingava adaptation nemitigation. Saka pakati pegore tisati taenda muna December for the main conference tinosangana zvakare tichidzeya dzimwe nyaya dzinozopera muna December. Ikoko ndo kunekwa kuzoitwa ma decisions anozonyoreranwa kana pasi kuti nyika dzatenderana na zvakati. Saka panguva dzinedzi tiri yatingati a mid session conference yetinoita muna June, then muna December ndope tinozoenda ku San Diego ku Chile kunenge kune COP 25 inoitwa ikoko. Saka ma preparations atrikita kuno ku Germany ku Bonn.
Ko ndianani vakamirira Zimbabwe pamusangano?
Right, nyika yega yega pamusangano ye United Nations Framework Convention on Climate Change, nyika yoga yoga ine wavanoti a focal person. Sa isusu munyika medu tine vanonzi Mr. Washington Jakarta. Ndofunga munogara muchivanzwa zvakanyanya vachitaura pamusoro pezve climate change pa ma newspaper kana pa ma radio. Saka ivavo vanonzi Mr. Jakarta ndiye director ve climate change management department muZimbabwe. Vanova ivozve vakati miririra muZimbabwe ku United Nations Framework Convention on Climate Change. Saka ndio vanotungamirira chikwata chiri kuno asi pari zvino tine vanhu vakati wandei vangangosvika kudarika kana gumi navaviri. Tine vanhu variko vari ku Department of Climate Change, tine vamwezve vanobva ku Parliament of Zimbabwe, tine vanobva ku Ministry of Finance, tine vanobva ku Nana Forestry Commission. Sezvo munoziva tine vanobva futi ku ma departments akawanda wanda because isusu tiri ku agriculture tine ma departments akawanda arimo tine vamwe zve vanobva kuna departments akawanda
ko sei kune vanhu vakawanda kubva kumapazi akasiyana siyana kudai
sezvo munongoziva kuti climate change ino affecta kana kuti haina kungova an issue ye environment chete asi inobata bata makawanda kungava ku energy ndofunga makaona mazuva apera kwakaitika cyclone dai chinhu chatarisina kumbogara takatarisira so pane nyaya dzefinance dzinenge dziriko pane nyaya dzezveutano pane nyaya dzezvekurimwa pane nyaya dzetingati kana dzeinfrastructure kana dzamagetsi saka seZimbabwe tinoratidza kuti tinomira mira zvakanyanya nemhaka yekuti vamiriri vedu pachinhu ichi tinenge takati wande kudarika vamwe vanobva kunyika dzichiri kubudirira dzakaita seZimbabwe asi isusu tinoratidza kuti tine vamiriri vakawanda zvikuru
Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze mubazi rezvekurima vaLawrence Mashungu vange vari parunhare kuBonn kuGermany naBlessing Zulu West Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimbabwe Independent rinoti hurumende iri kugadzirira kutora zvisiri pamutemo burazi riri kumazowe revaimbove gurukota rezvedzidzo yepamusorosoro muzvinafundo Jonathan Moyo. Mudaily News mune nyaya yava Nelson Chamisa avo vakadoma makurukota ebato ravo. Mudaily News nekare paramende yasheedza gurukota rezveutano vaObadiah Moyo, gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi negurukota rezvezvirimwa vaParents Shiri kuti vazopindura mibvunzo pamusoro pezviri kunetsa mumapazi avo. MuHerald mune nyaya yegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaBig Matiza vachiti vachasunga vashandi vanoona nezvekukodzera kufamba mumigwagwa kwemotikari kana kuti VID vanoita zveuori mukupa vanhu marezenisi ekuchaira motikari. MuChronicle mune nyaya yembavha dzanga dziine zvombo dzanisa motikari yekambani yeLobels muHarare dzikatiza nechingwa chinoita marofu mazana mashanu. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Vashamarari veStudio 7 muri kutaura naBrian Baloyi. Tangotaure panyaya yeavo vanoramba vachingotaura nenyaya yezvirango zvakatemerwa nyika yedu yeZimbabwe vachiti zviri kukonzerwa neMDC. Ndinoti udununu chaiwo wakasangana neupenzi. Zvinhu zvingori izvi zvinongotaurwa panyaya yezvirango kuti tiremekedzai kodzero dzevanhu, asi unoona mangwana chaivo vanhu vachiratidzira vanofuma vachituma masoja tende munopfuura vanhu. Munhu angotaura kuti hurumende yakanganisapo, unoona mangwana vachituma masiya iwo ende munouraya munhu. Saka nyika yedu yakaoma, iri kutungamirirwa nevanhu vasingazivi zvavari kuita, madofo chaiwo chaiwo. Nongoti nerimwe zuva tichasunungurwa nyika yedu yeZimbabwe. Mwari vari kuzviona, hakuna chisina magumo, zvese zvichapfuura, nokuti moswera zvakanaka.
Mangwanana akanaka vashamarari veStudio 7 vateereri vose. Ini ndinokahlamadzwa nevanhu vezana vakuti nharo dzavanoita ka handioni dzichivaka nyika nharo dzavanadzidzi. Vanoita nharo zvokuti kana chiri chinhu chitema vangangokuitira nharo chikanzi ndechewhite. Nharo dzavo dzakaipa dzinomira zvakanaka. Iye zvandoramba yakatikira tikanzi masanctions ari kukonzerwa neminda yakatogwa, asi vachingoudzwa pachona kuti no, remekedzai kodzero dzevanhu. Vasoja akafuura vanhu muna Augusti zvikaonekwa nenyika dzose, asi vanoramba vachiita nharo vachingoti inyaya yekuti MDC ndiye akanokuvira masanctions, asi havasi kuremekedza kodzero dzevanhu.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7. uyu munhano ndiporuzi ngazi andioni mufungwa make makaita zvakanaka. Ndiani munhu ungatiza muzodya muzhira mbosangana nemuzodya mutown wobva wamutiza kutora kuti iye ari kutoramba kuti kwakapfurwa vanhu asi achiziva kuti kwakapfurwa vanhu. Kwakapfurwa vanhu zvinozikanwa.
Makadizo nyamushamarari. Zita ndiitwa Ivan V, ndiri kuno kusouth Africa. Edwe tachikumbirawo kuti vakuru vezanupf vatibatirawo masirias. Tachikumbirawo kuti vatibatirawo masirias because zvinhu zviri kuitika nhoroondo dzavanotsanangura vakapuwa mukana wekuvhura muromo ka hazvisi kufambirana. Tiri kukumbira kuti tiitewo sevanhu vakuru vanditika uye tinyarane tive nemwoyo wetsitsi yekuziva kuti kune vamwe vana vamwe vanhu vane ramangwana ravakatarisira kwete kungoziva kutenga mucheka nemazambia chete ekudhirowa mapikicha evanhu vanotadza kuti
maswera segumuri Zimbabwe nestudio 7 kutendai nekuti panhau dzechokwadi taatanzwa nekunyepirwa kumwana nevamwana vanozvidzitirisi tinotonga nyika. Muzimbabwe mwanga mune rusununguko rwavanotaura kuti tine makodzero dzevanhu. Dai studio 7 ichitipfenyura iri muzimbabwe asi tinotondwa nhau dzechokwadi kubva munyika medu matinova matiki here tichidzidzirwa nemanyepinduro ekune dzimwe nyika. Zvinoitawo here izvi zvakomana? Kufa kwakaita vanhu musi wa1 August zvakatora masvondo kuti titange kubuda pazbc pachinyepwa futi nhamba yevanhu vakafa. Asi zvinei zvinhu takasunungurwa munyika kutozvinzwa nestudio 7 nedzimwe sabc dzekusouth africa kuti zvii zviri kuitika munyika mauri asi mune mbinzi yenyika ine rusununguko. Zvinoitawo here amwana zviri kuitwa nevaruma? Anongoda kutaura zvangu ndechekuti mhuri yezimbabwe ichiregedzo yaiita zvetoitoi munofano wekupfurwa kuti karasikirwa nevanhu vawanda. Ikonomi ndeichaita toitoi nevanhu vakamuisa pachigaro munangagwa ndo vachamubvisa vanhu vamasoja. Shamba isusu vanhu zvedu tinongofira mahara kumana tikaziya mhuri dziri nherera idzi. Ndeti kwamufera ndiri pasouth africa.
Makadi vashamarari vestudio 7 asi makazvitarisa zvepresidendi redii ratoti munangagwa rimborimwe nenjere rere nekuti zvinhu zvanoita izvi hatisi kutomboona kuti nyika iri kuenda nekupi iye zvino vana vatiri kuzvara iye zvino hapana kana chinhu chiri kumbobuda kana muzvikoro vana havasi kudzidza nekuda kwenhamo yemari iye zvino bhuku 1 rakuita $15 saka apo mabasa acho haasi kuwanikwa handizivi kuti tinosvika kupi naye munhu uyu. Ndo zvinokumupa kugara nemasikavha nekunopisa nekunopisa. Ndini Patrick Musipa pandiri pashurugwa.
Makadiko vakuru vestudio 7 ini ndinoitwa Magodo ndiri kuno kuchipinge kwachipangai. Nhau yerefrigis shuwa tinogara navo kudhuze kwedu but pane zvinotishamisa kumarefuriji avekuno. Pane zvirimo utano zvinhu zvinotinesa utano hwavo uchakamira zvakanaka but kudai hurumende yaikwanisa kuvapawo zvibhorani nekuti mvura ishoma murefurijis kembo mutongogara. Mvura ishoma mateleti amataura pastudio 7 akamanuka nezoro mashoma mvura unoona pamuchibhorani kana kuti pamugodhi 1 vachiita laini yekuchera mvura kubva makuseni kusvika zuva ravira usiku vachichera mvura nokuda kwemuchibhorani chimwe chinonga chakavandirwa. Ndaikukumbira zvangu kuvakuru vestudio 7 kuti vehurumende musvitso audio yangu kuti vainzwe kuti zvibhorani murefrigi kembu zvishoma zvinocherwa nevanhu vanokwanisa kusvika is almost 2000 unoona zvibhorani zviviri chiona pa 2000 matepi haasi kubuda mvura mugodhi yacho mvura ishoma. Ndoti zvitaiwo studio 7 ndini wenyu baba vaenegi Magodo kuchipinge.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbirazve kuti musatuka vamwe, uye tinokumbira tinokurudzirawo kuti avo vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka vatitumirewo pfungwa dzavo. PaFacebook pedu, pa Facebook page pedu ndiri kutandarana Takunda Gerald Homwe, Robert Muchandiani, Godfrey Mutsvangwa naStan Matamba nadzo. Chef Chef kumarondera uko wakadini ako, tinotenda nemameseji ako naSisteri Sara Mazengera. Presa Nathan ari kuseka akembavha dzashandisa zvombo kubatshingwa muHarare. Zvinhu zvavo mazvinhu zvavo mayedwe. No, topotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vemapato anopikisa zvakaratidzira muMalawi neZuro zvichiti sachigaro wekomishini inoona nezvesarudzo munyika iyi, Amai Jane Ansa, vasiye basa. Varatidziri ava vari kupomera Amai Ansa mhosva yokubatsira mukubasarudzo yakaitwa musi wa21 Chivabvu gore rino. Muguta reLilongwe varatidziri vakapinda nezvechisimba mumahofisi ehurumende vachipunza mifananidzo yomutungamiriri wenyika vaPeter Mutharika. Nyika dzemubatanidzwa weEurope kana kuti European Union dzapamidzira nguva iyo Russia icharamba iri pasi pezvirango pamusoro pemhirizhonga iri kuitika kumabvazuva kweUkraine. Pamusoro pezvo, European Union inoda kuti Russia ishande nayo mukuferefeta kudonedzwa kwakaita ndege yekuMalaysia yakange yakatakura vanhu. Zvirango izvi zvapamidzwa kwemwedzi mitanhatu. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirongwa cheMandela Washington Fellowship 2019 chauyisa kuAmerica vechidiki vanobva kuAfrica vanopfuura mazana masere. Umwe wevechidiki ava anobva kuZimbabwe vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti kuZimbabwe kwakabva vechidiki makumi mana nevaviri. VaChere vanova munyori wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoti vatanga vari muAmerica kwemasvondo matanhatu, uye ivo vanoda kutarisisa zvedzidzo kuti vaone kana Zimbabwe ingakwanisawo kutevedzera nyika yakabudirira seAmerica. Tabata vachere kuti tinze nokushanya kwavo.
Takauya kuno kuAmerica isu vatungamiriri vechidiki vanoita zvakasiyana-siyana vemabhizinesi vecivic leadership muZimbabwe. Takauya kuno kuzosanganawo nevagari vemuno muAmerica tichidzidzawo mararamiro avanoitawo nemaopportunity nekupanana pfungwa maererano nekuona kuti ivo vanozvigonawo sei zvimwe zvacho, uye tingaendawo kumusha tikakwanisa kunge tichizviitawo here zvokuti nyika yedu ienderero mberi senyika yeAmerica inowanika iri pamberi panyaya dzebudiro zvokudai.
Chirongwa chakakuunzai kunoku ndechipi?
Chirongwa ndechewechidiki wemuAfrica chinonzi Young African Leadership Mandela Washington chemuna 2019, asi chirongwa chinoitwa makore ese apo vanosarudza vatungamiri vechidiki munyika dzese dzemuAfrica vachiunzawo kunoku kuti vachisangana nevamwe vemuno muAmerica.
Makauya muri vangani?
Kumusha takabva tiri makumi mana nevairi vanova 42. Takauya tiri pamwe chete, asi zvaizoenderana nekuti vanga vachaiswa chanogarawo mastate api.
Muchagara zvakadini?
Tiri muno kwemasvondo anokwana kuita matanhatu, asi tiri kwakasiyana-siyana kudaro tiri mumayunivhesiti akasiyana. Tichazosangana mumazuva matatu ekupedzisira muguta reWashington DC. Tose wemuAfrica wechidiki wese vakaunzwa, vatungamiri wechidiki wese vemuAfrica vakaunzwa, tichazosangana muWashington DC kubva musi wa1 August kusvika musi wa3 August.
Vachere, chii chamunotarisira kudzidza kana kuti kuwana murwendo rwenyu urwu?
Ini nyangu zhinji inonyanya kubata kunyaya dzezvidzidzo. Tichitarisa kubudiza kwakaita America panyaya dzidzo, tichitarisa masubjects akaita zvoumi chaizve na science and technology. Ndizvo zvandichanyanya kunge ndichitarisa chaizvo kuti tione kuti chii chinoita kuti vange vachikwanisa kudaro zvii zvibatsiro zvavainazvo. Uye zvinokwanisa here kuti tikaenda kumusha zvinhu zvakadaro tinge tichizozviimplimenta kuita kuti nyika yedu inge ichisumukirawo ichienda mberi kunyange munyaya dzescience and technology idzo dzakadai.
Kusvika pari zvino, Vachere, matambirwa zvakanaka here? Muri kubatwa zvakanaka here?
Tinotenda zvikuru hurumende yeAmerica nekuti bata nekutitambira nemufaro. Nhasi uno tatotumirwa mashoko kubva kune mutungamiriri weAmerica waDonald Trump. Watotipa magwaro kuti chingamidza zvikuru achitapa on behalf of American citizens vese vachitishuvira kugara zvakanaka, uye ndo hurumende yavo iri kumhanyamhanya kutibatsira kuti tinge tichikwanisa kunge tichibatira zvakanaka. Mumwe mese matiri kugara kumayunivhesiti ndo iri kumhanyamhanya kuti zvese zvinge zvichifamba zvakanaka. Uyezve tichazenge tiri kupa tichasvika kuWashington DC tinoemba tichasangana even nekwatiri kumaprovinsi nevakuru vehurumende vachone tichikurukura zvakawanda zvinoita kuti kudyidzana kweAfrica pamwe neAmerica kunge kuchienderera mberi.
Ava vanga vari munyori wesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuKansas City muno muAmerica neStudio 7. Regatimbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa razvikisa mapurisa nezvorongwa hwaro kuda kuratidzira muHarare. Mapazi akasiyana siyana muhurumende nedare reparamende vari kumusangano wezvamamiriro ekunze kuGermany. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku izika ati